zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDCT zvaungana paFreedom Square muHarare. Pazvatanga kuratidzira zvichipfuura nepakati pedhorobha, zvakatungamirirwa navatsvangirai nemudzimai wavo neumwe utungamiriri webato iri. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza vamugabe nehurumende yavo. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda mabasa edu, mugabe chienda kunozorora, uye zvimwe zvanga zvakanzi $15 billion yedu iripi. Vachibva paFreedom Square, varatidziri ava vafamba nemuna Robert Mugabe vachipinda mudhorobha ndokupinda muna Julius Nyerere, vakazokwidza nemuna Nelson Mandela vakananga kuAfrica Unity Square kwazotaurwa navatsvangirai. Vatsvangirai vati yakwana zvino nguva yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachisiya basa sezvo vatadza kugadzirisa matambudziko ari kunetsa munyika.
The 2 million jobs that we were promised is now turned out to be 2 million vendors. Yes, you know, Mugabe is no solution because he's too tired. Our demand today is that Mudara yakwana nguva yekuti muchinozorora with dignity. Hatisi kudimanda pano an overthrow of the government. We are demanding a dignified exit for a tired Mugabe.
Vatsvangirai vati kuratidzira kwavaparura nhasi kuchatekeshera nenyika yose mumazuva mashoma anotevera.
Tiri kutanga Harare ino as one of the provincial expressions. But tichaenda kunana Bruwaya, kunana Masviko, kunana Mutare. Tozoita an expression iri national pano zveparare. Ndoda kutaurirai kuti isu seMDC we are not afraid. Hatityi to lead the struggle even at its worst time. Vechidiki musatya, because what we are fighting for is for your future. Munhu ndoda kutanga ndataura kuti maita yanyu mapurisa amuna kurova vanhu. Ndozvinoita mapurisa chaizvo kuchengetedza vanhu.
Mumwe wavaratidziri ava amai vembai Nyamunda vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyika zvekuti havachaziva kana pekutangira kuti vakwanise kurarama.
Ari kuti rwata zvekuti vana vedu vatakabereka vari kushama basa, vakusashikisa airtime, vamwe vachitamba vachisungwa, saka zvekuti rwadza.
Mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto anga akazara mudhorobha rese akapakatira zvombo, asi izvi hazvina kutadzisa varatidziri ava kuenderera mberi nekuratidzira. Kuratidzira kwaitwa neMDCT nhasi kunouyawo apo mapurisa akambenga aramba kuti bato iri riratidzire, zvakaita kuti MDCT izokwidza nyaya iyi kumatare, ayo akatura mutongo nezuro wekuti mapurisa asarambidze bato iri kuratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.